Well, you know somebody was saying, Tamuka Namuka, Pang 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 Pang,
Military Tongue.
You ever finna see?
Takagopona, mafaro takuma ponda.
Namo yese takaiona, zvinhu zvanga zvakaoma. Asi takagopona, mafaro takuma ponda. Pang pang,
mabeba chingu waina, chakanoda nondilaina. Ukafona ndimbureira, presha na sekundi faira.
Mabeba chingu waina, chakanoda nondilaina. Ukafona ndimbureira, presha na sekundi faira.
To the left, to the right, iwe side ni castle light. Two keys or mix on a sprite. Tamu kaje tsimama light.
Butiri kufara nasi, nushaka batara nasi. Nzwa mutindo,
Tamu
kanda muka. Nzwa mutindo,
Namo yose taka iwona, shinu janga shaka oma. Asi taka kopona. Ponda
namo yese takaiona zvinhu zvanga zvakaoma asi takangopona mafaro takuma ponda
utarisa mupicture selfie smatira kandi feature selfie zvima pose ma pose matoti ma shorti follow me then tinobuda pa mupicture nekuti phone yangu inoita life yangu iri kuita zvimari zvangu ini ndinoita
iwewe finance
Takagopona, mafaro takuma ponda.
Namo yese takaiona, zvinhu zvanga zvakaoma. Asi takagopona, mafaro takuma ponda.
Utarisa mupicture selfie, smatira kandi feature ma selfie. Zvima pose ma pose selfie, matoti ma shorti selfie. Follow me then, tinobuda pa mupicture. Nekuti phone yangu inoita, life yangu iri kuita. Zvimari zvangu ini ndinoita.
Mabeba chingawa.